Gurukotare zveutano, vao bedaya moyo, vao za Studio 7 nasi kuti vazororo makamba, vashaya nasi pachipatara cheWilkins, mushure mekubatwa nechirwere ichi, vabva kushanyira nyika yeAmerica.
Hongu tine urombo, nekushaikirwa kwataita, nemwana wekwaMakamba, anonzi Zororo Makamba, ndiye anga ari mupeshendi wechipiri, watinaye muno muZimbabwe. Anga achirwara neCOVID-19 asi ndoda kuti tataura nevabereki vake vakati tinokwanisa hedu kuzivisai nezvaitika izvi asi chikuru chiripo ndechekuti anga achitowa hake agara ane zvimwewo zvirwere zvake tisingatarisiri kuti achafa.
Vamoyo vatumwa akabatwa nechirwere ichi kuVictoria Falls achiri kurapwa.
Hongu tine urombo nekushaikirwa kwataita nemwana wekwaMakamba anonzi Zororo Makamba, ndiye anga ari mupeshendi wechipiri watinaye muno muZimbabwe, anga achirwara neCOVID-19 asi ndoda kuti tataura nevabereki vake vakati tinokwanisa hedu kuzivisai nezvaitika izvi asi chikuru chiripo ndechekuti anga achitowa hake agara ane zvimwewo zvirwere zvake tisingatarisiri kuti achafa.
Vamoyo vatipose panoradzikwa mitumbi yevanhu vanenge vafane chirwere ichi pachange paine vezveutano vanenge vachiona kuti mitumbi iyi yachengetedzwa zvakanaka kuitira kuti veruzhinji vasatapurira nechirwere ichi. Mumwe akatanga kubata chirwere ichi kuVictoria Falls anonzi ari kuita zviri nani ari kumba. Zvichakadai, bazi rinoona nezvevasungwa reZimbabwe Prisons and Correctional Services rinoti veruzhinji havachabvumidzwa kushanyira hama dzavo dziri mumajeri senzira yekuderedza mukana wekuti vanhu vasatapurira nechirwere ichi. Izvi zvatsinirwa nemunyori mubazi rezvekuburitswa kwemashoko vaNick Mangwana.
Munokuti musungwa hamuna munhu abhururuka nendege akapinda imomo musungwa umu. Vanhu vabhururuka nendege vari pano kunze. Saka chikangogara chapinda muvanhu vari muusungwa kana mujere chinogona kuuya imomo. Zvinova zvinonetsa. Nokuti musungwa nyengwe totarwara nacho munomutora moenda kuWilkins ukakagadhwa kuma zvinobva zvaoma.
Asi mudzimai weimwe nhengo yeMDC iri mujeri vaLast Mainge Hama, amai Georgina Mainge Hama, vati mumajeri hamuna chikafu chakakwana zvekuti danho ratorwa nehurumende iri richasiya vasungwa vari parumananzombe.
Ipapo pakaoma, isusu kana tichienda kumavhizitiko hatisi kuenda kunoona munhu, but main issue yedu yatiri kufambira ndiye kunopa vanhu chikafu.
Asi mutauriri wesangano reCrisis in Zimbabwe Coalition vaMavela Skumalo vakurudzira hurumende kuti iburitse vasungwa mumajeri zvikuru sei vakasungirwa zvematongerwo enyika senzira yekuderedza uwandu hwevanhu vari mumajeri. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.